This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu, mbudzi 4, 2015.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Munyori mukuru wesangano reFootballers Union of Zimbabwe, vaPaul Gundane, vashaya mukwekwe nhasi.
Hurumende inoparura homwe yemari yekubatsira vechidiki kutanga mabhizimisi.
Vakavanda voratidza kusatsigira nhengo yezanu PF vaPhilip Chiyangwa, avo vari kukwikwidza chigaro chemutungamiri weZifa.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Munyori mukuru wesangano reFootballers Union of Zimbabwe, kana kuti FUZ, vaPaul Gundane, vashaya mukwekwe nhasi. Asi hatisati zvozivikanwa kuti zvinhu zvafamba sei. Asi mashoko ari kubva kusangano reFUZ anoti vaGundane vashayira kuTopomas Private Hospital mukwekwe makare. Sangano iri rinoti kushaya kwavo kwasiya buri richanetsa kuvhara, sezvo vanga vane chido chekubatsira vatambi venhabvu. VaGundane vakambotambira chikwata cheZisco Steel, vakatambirawo maWarriors panguva apo chikwata ichi chaizikanwa nerekuti Dream Team. Muzvare Malin Gadzirai, avaishanda navaGundane, vanoti vakatyamadzwa nekunzwa kuti vashaya nhasi sezvo vakataura navo nezuro chaiye. Vanoti nyika yarasikirwa negamba guru munyaya dzenhabvu. Muzvare Gadzirai vanoti hapasati pave neurongwa hwekuradzikwa kwavo, sezvo vakamirira kunzwa kubva kumhuri yavaGundane kuti vacharadzikwa riini. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 ataura namuzvare Gadzirai nezvekushaya kwavaGundane.
Isusu seFootballers Union of Zimbabwe tukurwadziwa zvikuru, nekuti zvinhu zvatanga tiri kumbotarisira kana kufungira kuti zvichaitika. And kunyanya inini nezuro taitotaura navo tichitotaura nyaya dzekubasa nemashandiro atinongogara tichingoita semazuva ose, taka kungozochairwa nhare nhasi tichinzwa kuti vashaya. Zvinhu zvatibata bata zvisingaite. VaGundane munhu wataishanda naye zvakanaka kubva inini kubva pandakatanga kushanda paFootballers Union of Zimbabwe. Ndakangopinda ndiri accountant, but kutarisa makore ese andashanda aya, VaGundane vaiedza nepese pavaigona kuti vandidzidzise kuti aiwa bhora rinofambiswa zvakadai. Tichienda kwakasiyana-siyana, kwakusineni kuti inini ndofanira kunge ndakangogara muofisi tichingoita zvemari. Saka munhu aida kuona kubudirira kwevamwe vanhu vaaishanda navo. Inini iye zvino kana ndikatonzi ndikwanise kumirira vatambi vebhora, ndaikwanisa kuzviita nekuti ndo vakandidzidzisa. Takaenda tese mateams ese ari muZimbabwe, kusvika kunana Chiredzi, Triangle, Kariba, kwese. Tikabuda futi munyika tikaenda kuUSA, tikaenda Citese kuNetherlands. Saka munhu wekuti aiziva mashandiro aida kuti Footballers Union inge ichiita, tichida kuti isusuwo futi sevashandi tinge kumashandirwo anoitwa mubhora nekunzwisisa zvinongoitwa mubhora zvakasiyana-siyana. Saka ndongoti tikurwadziwa zvikuru.
Tipeiwo nhoroondo yeupenyu hwavaGundane, mungati vacharangarirwa nemabasa api?
VaGundane ndiroti chekutanga vacharangarirwa semutambi mukuru webhora. Vaigara vachingondiudza nenyaya bora ravakagohwesa pakatamba Zimbabwe neCameroon. Munhu wese aiti akangoona vagundani aingoti ava gundani bora ramukagohwesa gore riye vachitamba neDream Team vachikochwa naFabis. Vanga vari munhu aigara achitaura nyaya nematambiro avaita bhora. Kubva ipapo vakazotamba futi kuEurope vakatambira kuEngland. Vakadzoka vakanokocha bhora futi kuBotswana ndokuzotanga kwavakazotanga kumiririra vatambi vebhora. Saka havasi munhu anongorangarirwa semunhu aitamba bhora kana kukocha. Munhu akatamba bhora akarirairidza uyezve munhu anga kuchitoona kuti bhora racho rinofambiswa sei. Tikanyanya ndautarisa vatambi vebhora vakawanda vazhinji vacho vanoti vapedza bhora vanongoenda kuti vanongonokocha. Hazvina kuipa. Asi vagundani munhu akaendera mberi kuti achiti rega ndichitangawo ndibatsire kutanga organization inonzi Footballers Union of Zimbabwe yekuchimirira vatambi nekuti vainzwisisa kuti vatambi vaishishikana sei chii chaiwanikwa nevatambi vebhora.
Muzvare Malin Gadzirai vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reFootballers Union of Zimbabwe. Vanga vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare.
Gurukota rinoona nezvevechidiki nekuendeswa kweupfumi kuvatema vaPatrick Zhuwau nhasi vaparura muHarare homwe yemari inosvika mamiriyoni gumi emadhora yekubatsira vechidiki kuti vavambe mabhizimisi. Homwe yakadai yakambokonzera mutauro wakanyanya munguva yapfuura apo vechidiki vakapiwa zvikwereti zvikuru nebhanga reCabs vakatadza kubhadhara mari dzacho. Vaive muteedzeri wegurukota rezvevechidiki muhurumende yemubatanidzwa vatongai Matutu vakati vanhu zvikamu makumi mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana vakawana mari iyi panguva iyi vaiva vechidiki kubva kubato reZANU-PF. Mukuzeya nyaya iyi tabata vazhuwawo kuti tinzwe nezveurongwa hutsva hwavaparura uhu.
Pahomwe iyi tatarisa maconstituencies mazana maviri negumi emuZimbabwe. Tikati paconstituency yoga yoga inofanirwa kunge ichiwana kubva pahomwe iyi mari inokwanisa kusvika zviuru makumi mana nemashanu $45,000. Zvinoreva kuti homwe iyi inenge iri homwe iri kupinda mumaruwa ndochekutanga. Chechipiri marongero ataita homwe iyi, taronga homwe iyi kuti tiedze kuti ticherechedze nekusimbaradza vechidiki vakambokwanisa kuti vatambire mari kune dzimwe homwe vachibhadhara. Kubhadhara kudzorera mari kwavakaita uku zvakapamikana vamwe vechidiki kuti vaite sei vakwanisiwo kuti vawane mari. Chechitatu ndechekuti kana paine vamwe vaye vakambokwanisawo kweretawo mari dzevechidiki vasati vadzorera, vaakupiwa mukana wekuti vaite sei vadzorere. Kana vakwanisawo kudzorera voziva kuti ukatora chikwereti zvinoreva kuti unokwanisa kuti wozodzoka mangwana uchitorawo chimwe chikwereti chinenge chakati kuti kurei. Ndokukura kunenge kuchiita bhizimusi rako, ndo makuriro anenge achiitawo upfumi hwenyika yedu, ndo makuriro anenge achiita ikonomi yedu.
Ko vaya vanenge vasina kubhadhara mari vamwe vanga vachiti ko zvavanenge vasina zvavari kuitwawo?
Aiwa, vasina kubhadhara mari pane humwe urongwa hwatinahwo hwatinenge tichigadziridza. Mazuva ano ndakapiwa nickname yekunzi New Sheriff in Town. Saka aiwa, ngavagadzirire ngavamirira havo zvavo ari kuuya, asi pandinenge ndichiuya ndinenge ndisingauyi ndichinyemwerera.
Imi segurukota, zvii zvamuri kuita kuona kuti homwe yaenda kumwana wese wechidiki zvisinei nekuti anobva kubato ripi?
Izvizvo zviripo izvo. Kazhinji vanochema vakadaro ava vanenge vaine pfungwa dzakadhanganyika. Ndo vamwe nekuti vamwe vakazochema kuti nyaya yeminda iri kuitwa nevezanupf chete hatichaenda kumunda. Hezvo minda yakagovewa vakashayika. Saka iwe kana uine pfungwa yekuti aiwa izvi ndezvezanupf woti hauye, hamino zvako unorasikirwa, unosara uri kumashure semuswe.
Gurukota rinoona nezvevechidiki nekuendeswa kweupfumi kuvatema vaPatrick Zhuwau vari parunare muHarare.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Sangano rinoona nemamiriro akaita nzara munyika reFamine Early Warnings Systems Network kana kuti FuseNet rinoti nzara ichaenderera mberi munyika gore rinouya zvikuru sei matunhu anoti Matabeleland, Masvingo, Midlands neManicaland nechikonzero chekuti pangangoita mvura shoma inonaya gore rino. Asi sangano iri rinoti dzimwe nzvimbo dzatanga kugoverwa chikafu. Mtungamiri Nkomo weStudio 7 abata mugari wekuBirchenough Bridge vaRichard Muziwanayo avanoti vanhu vakawanda vava kurara nenzara.
Nzara wakapekeshera zvishuwa hakuna kwekutangira kuti vanhu vangararama sei. Senini nzvimbo yangu yandiri yandakakurira nzvimbo yekuvetnam bridge hakuna zviriko kunorima mapfunde hatirimi chibage. Saka mapfunde iwawo hapana pekuti tikunotopfunzwa kuti titi kupfunza tinoreva kukura zvekuita zvekutotsvaga kufamba vanhu vachiriwira nekuti chikamu chiriko kunyange vakarima hamukwanisi kutondopedza mwezi ari chikamu chacho chemune makukura hakwanisi kupedza mwezi muchichidya. Saka vanotopona nekutotengesa maponde nekutoenda kunobatawo fishi murwizi zvekuti hakutomborina any means yekuti vanhu vanokwanisa kuti vangararama zviripropa.
Ko, hapana rubatsiro rwechikafu here ruri kupiwa vanhu nehurumende kana kuti nemasangano akazvimirira oga?
Masangano akazvimirira oga vane chido chekuti vape asi kazhinji kacho unonzwa kuti vavharidzirwa uye tikange zvichiuya zvinonyorwa mazita zvichienderana neparty line kuti uri webato riti kana kuti uri wekuti. Saka vaimbopa vaitombouya vazhinji vachiva vachida kupa kana vatoda kupa mbeu dzokuti vanhu varime imbeu dzemapfunde idzodzedzo asi vamwe vaiwana vazhinji vanoshaya ukangoita pamba pekuti pane munhu anonzi ari kutaundi hautapiwi kana pakaita pamba pekuti vanonzi vanotsigira bato iri hautapiwi futi chikamu chacho. Saka vazhinji havatorarami vachipiwa uye vachinge vachipiwa vanenge vachiita zvekusarudzana saka hazvizobati munhu wese.
VaRichard Muzivanayo, mugari wekuBechnaf Bridge, vachitaura parunhare naNtungamiri Nkomo weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutefenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 919 AM, pa 4930, kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Pane ndege yadonha nhasi muSouth Sudan, vanhu makumi matatu nevaviri vakafa. Ndege iyi yadonha ichangosimuka kubva panhandare yemuJuba uye vakuru vakuru vanoti munhu mumwe chete awanikwa ari mupenyu, mwana mudiki. Ndege iyi yakagadzirwa kuRussia uye iri yemhando yeAntonov kuyenga ichishandiswa kutakura zvinhu. Vakuru vakuru vanoti yadonha yafamba mamita mazana masere kubva panhandare ndokuwira miti iri kumahombekombe kwerwizi rweWhite Nile.
Mutungamiri weAfghanistan atara kuti paferefetwe nyaya yekuurayiwa kwemumwe munhukadzi wechidiki achiita zvekutemwa nematombo munzvimbo inonzi iri mumaoko echikwata chinopfurikidza mwero cheTaliban. Mukadzi uyu akaurayiwa zvichitevera kupomerwa mhosva kwaaita yekuti akaita zvepabonde nemumwe murume. Vashraf Ghani vati umhondi uhu hunotyora mitemo uye hazvienderani nechitendero chechiIslam. Mudzimai uyo anozivikanwa nerekuti Rokshana akamanikidzwa kumira mugomba rakadzika mumusha uri mudunhu rego riri kumavirira kweAfghanistan musi wa24 Gumiguru. Rokshana akabatwa nechikwata cheTaliban zvichitevera kutiza kwaakaita nemukomana wake ane makore gumi nemapfumbamwe. Chikwata cheTaliban chakamutonga mudare racho rechiIslam ndokumuwana aine mhosva yekuita zvepabonde. Kutaka munhu nematombo zviri kunze kwebumbiro remitemo weAfghanistan.
Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi tiri kutarisa mutemo wekupinda nekubuda muUnited Kingdom uyo unonzi wakawandudzwa, izvo zvinonzi zvichakanganisa zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvakawanda kusanganisirawo zvizvarwa zveZimbabwe zviri kugara munyika iyi zviri kunze kwemutemo. Mutungamiri wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reRestoration of Human Rights vaEfrem Tapa vanoti mutemo uyo wakatanga kushanda muna Gumiguru wegore rino une zvakawanda zvaunoshandura zvakafanana nekukurudzira kuti vane dzimba vatange vabvunza munhu anenge achitsvaga pekugara kana aine mapepa azere. Ngatinzwei hurukuru yataita navatapa pamusoro penyaya iyi.
Mitemo iyi inosanganisira kuti kana usina nyaya iri kuhome office yekuno ingave asylum ingave application ye compassionate grounds or indefinite leave to remain and all those kind of stuff kana usina nyaya yakadaro iri pending ne home office zvoreva kuti uri an illegal immigrant now kana zvadaro zvirikureva kuti kuti unotsvaka pekugara uchi approach a landlord landlord ari kunziye ngabvunze kuti une mapepa here ekugara muno kuti uende kubank bank ngari bvunze kuti une pepa here rekugara muno kuti uende kuna employer employer ngab kuti unougaro here muno chese chese chawada kuti uite munhu wose in other words vari kuti every institution every private individual then becomes akutoshanda on behalf of home office saka mitemo yakadari muchazoona kuti ichaomesera vagere muno kana kuti vanhu vatori muno kare
mutemo mutsva wamuri kutaura nezvawo uyu uri kutanga kushanda riini
October 2015 watokutoshanda although you find kuti implementation yacho inenge ine uzeka zeka pazvinotanga ende mutemo uchiri kurisistwa nevakati wandei vangave maprivate landlords vangave maemployers uchiri kurisistwa kwazvo saka implementation kuve nemutemo papepa is one thing and kuti mutemo iwoyo uchinyatsoshanda sekutarisirwa kwaungaitwa kuti ushande is another thing altogether
imi sesangano zvii zvamuri kukurudzirawo vana vezimbabwe vari munyika iyoyi kuti vaite uye rubatsiro rwamungatarisira kuti vangawanawo kubva kusangano renyu kana vamwe vamunoshanda navo
isu chatiri kukurudzira zvizhinji ndechekuti mamwe marudzi tatarisa muno vakabatana kwazvo mukubatana imomo nemukushanda vese ndimo mune kupangana mazano nekubatsirana tiri kuti isu munhu ngaaregere kusafa ari pache zvake wega nekuti kuti zvadaro unopedzisira ukazvisungirira sezvakaita mumwe watakazoona bhodhi yake yamuriver thames but isu chatiri kutaura zvizhinji tiri kukurudzira kuti vanhu vezimbabwe ngatitsvaganei let's find one another
tinonzwawo kuti kune dzimwe nyika vana vezimbabwe vanoitawo dzimwe nguva dzokuti vanotengesana kutaurawo kuti apa pane munhu asina mapepa dambudziko riri kuitikawo here kwakare kuuk
idambudziko ratagara tiinaro kuno rinoseenzeswa kazhinji as a revenge instrument kana panongoita mumwe wanongonzwawo kunzwa kurwadziwa kana kusafadzikana nekuve nani kwemumwe
vanga vari mutungamiri wesangano reRestoration of Human Rights vaifrem tapa vari parunare kulondon nestudio 7
vatori venhau veZim Papers avo vakasungwa nemusi wemuvhuro vachipomerwa mhosva yekupomera mumwe mupurisa mukuru yekuva nechekuita nekurayiwa kwenzou nemuchetura vaburitswa muusungwa nhasi mushure mekubhadhara mari yechibatiso inoita madhora pamunhu Ivan Chifera anotipanya inotevera
vatatu ava vanoti mupepeti weSunday Mail vamabasa sasa mupepeti wenhau dzekuferefeta vaBrian Chitemba pamwe nemunyori tinashefarawo vanzi vagare panzvimbo dzavari kugara pari zvino uye havafaniri kupindira pakuferefetwa kwenyaya iyi vanzi vanofanira kumhanyara kumapurisa epaHarare Central kamwe pasvondo asi mutongi wedare vatendai mawe varamba chikumbiro chemuchuchusi amai Sharon Mashavira nemupurisa ari kuferefeta nyaya iyi vaObert Mugomeri chekuti vatatu vasabvisa mari yechibatiso vachiti vaviri ava vatadza kupa zvinogutsa dare kuti risavape mukana wekubvisa mari yechibatiso gweta revatori venhau ava vajames muzangaza avo vange vachibatsirana naadvocate fadzai mahere vaudza studio 7 kuti mutongo wedare ndiwo wavange vachitarisira sezvo nyaya yavari kupomerwa isina maturo
zviri kufara zvikuru kuti tawana result iyoyi yekuti vakomana ava vabude muusungwa mavange vari kubva musi wemande mangwanani pavakasungwa panyaya dzavari kupomerwa vari kuramba kuti nyaya dzavakaburitsa inyaya dzemanyepo
vamuzanga zavati pavanodzoka kudare musi wa 27 mbudzi vachatoita chikumbiro chekuti nyaya iyi ibviswe mudare uye vachapikisawo mutemo wakashandiswa kusunga vatatu ava kudare reconstitutional court. Sachigaro weMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe chapter vakumbira imafunda vaudza Studio 7 kuti mutongo wedare waradza pachena zvavange vachitaura kuti nyaya iri kupomerwa vatatu ava haina maturo.
Sezvatakambotanga kugara chitara semisa Zimbabwe panga pa zvanga sisina kodzero kuti vatapiwe nawo vanga vari zvavanga vachiitwa izvi. Tiri kufara zvikuru nezvaitwa.
Imwe nhengo yeComittee yeNational Assembly inoona nezvekuburiswa kwemashoko vaNelson Chamisa avo vange vari mudare vatiwo zvinosuwisa kuti vatori venhau vari kuramba vachimbunyikidzwa munyika.
Majournalists tiri kuona kuda kungombunyikidzwa nokumanikidzwa kuti vasanyora nyaya idzi vakasununguka. Isi toda kuti constitution itevedzerwe. Inopa mvumo mukupenengurwa kwenyaya, kuferefetwa kwenyaya, kusumudzwa muswe kwevari mukutungamirira. Zvichiratidza kuti hapana anoti haindiri gudo guru muswe wangu hauna unofunhura. Muswe ngaufunurwe kana zvichikodzera.
Zvichakadai mumwe mutevedzeri wemupepeti wenhau weThe Herald Takunda Maodza, uyo akasungwa nezuro achipomerwa mhosva yekutora mari yechoko muhomwe kubva kune mumwe muzvina bhizimisi muHarare, aburiswa muusungwa mushure mekubhadhariswa madhora makumi mashanu semari yechibatiso. Nyaya yake ichanzikwa musi wa 25 mwedzi uno. Zvichakadai vatori venhau vakawanda kubva kumapepanhau anotsigirwa nehurumende pamwe nemakambani akazvimirira vauya zvine mutsindo kuzotsigira vamwe vavo kudare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Vari kusiya chigaro chemumiriri weAmerica muZimbabwe, Ambasada Bruce Wharton, vanoti ukama hweZimbabwe neAmerica hwava pari nani pari zvino. Asi vaWharton vanoti zvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamwe chete nevamwe vavo zvicharamba zviripo kudzamara Zimbabwe yaremekedza kodzero dzevanhu pamwe neutongo hwejechetere. Asi imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vaJoy Mabhenge vaudza Sandra Nyaira weStudio 7 kuti vaWharton havaikwanisa kubvisa zvirango zviripo nekuti zvakaiswa nehurumende yavo.
Ndingati maonero andinozviita ndeyekuti vaWharton vakazama nepavanogona nekuti zivai nyaya huru yekuti zvirango vaWharton kana vachitaura nezvazvo zvirango izvo ivo vaWharton pachavo havagoni kuzvibvisa nekuti zvirango zvakaiswa neCongress yeUnited States of America zvinotora zvakare iyoyo Congress kuti zvibviswe. Saka ndinoona sekuti vaWharton hapana zvikuru zvavaigona kuita panyaya yezvirango izvi. Asi ngatibvetatarisawo zvakare nekukasira kuti iyo hurumende yeZimbabwe yanga yaitawo zvipi zvingaite kuti izvo zvirango izvozvo kana zvakatemerwa nenhau yekuti paityorwa kodzero dzevanhu chii changa chaitwa nehurumende yava Mugabe chingaite kuti zvirango izvi zviende. Ninduro iripo ipfupi, hapana.
Tonzwa zvevo Wharton vachiti ivo ramangwana reZimbabwe riri mumaoko evana veZimbabwe. Munoona sei panyaya iyi?
Ndizvozvo chaizvo chaizvo, nekuti kana takafamba nemumaoko eAfrican Union pachiitwa yainzi paitsvagwa pachirungu yavaitiyo African Solutions to African Problems, kana takafamba muhwaro wemaoko eAfrican Union ichinge yakatuma SADC Southern Africa Development Committee kuti tinge tichibatsirwa kuti tiyananiswe tifambise zvamatongerwo enyika zvedu mune zvakanaka, takafamba hwaro ihwohwo. Tinoziva kuti chii chirimo chii chisimo. Pari zvino ndinoona sekuti zvese zvasara zvave mumaoko evana veZimbabwe, asi vachibatsirwawo nevamwe vekunze. Tiri kuda kutoitwa chaizvo chaizvo, zvinotora chido kubva kune avo vanotitungamira kuti vaone kuti bumbiro redu remutemo varitevedzera uyezve vaita kuti tive tinonakirwa naro tirimo munyika yedu yeZimbabwe. Zvinotora chido kune avo vanotitonga kuti vaone kuti iko vatitongawo pane zvakanaka, vatitongawo vachiita kuti matongerwo atinoita tinge tichifarawo zvakare. Zvinotorawo isu vanhu kuti tisunde vanotitonga kuti vange vachiita zvatinofunga kuti ndizvo zvavanofanira kunge vachiita. Tinoziva havateereri, asi ticharamba tichizama. Takatarisa mberi tinoona kuti remangwana rinogona kujeka nyanya-nyanya pakange pava nekujeka pakati pekuti ndiani achazenge achibata matomu kana vaMugabe vachinge vasiya, nekuti nerimwe remazuva vachasiya. Vachinge vasiya zvichamirira mumaoko evana veZimbabwe.
VaJoy Mabhenge inyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuChamembe kweAfrica.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa kushaya kwemunyori mkuru wesangano re Footballers Union of Zimbabwe uye vaimbotambira chikwata che Zimbabwe Warriors ane Lancashire Steel lapo Gundani.
Kana mchida kupinda mchirongwa chedu titumirei ma text message pa namba inoti 1-202-465-0318 mwechitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Yashika nguva ya munofarira imi vateereri nguva yatinoverenga mashoko amunenge matitumira pamwe nekuisa pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Tsamba yekutanga inoti makadi mukoma Jonga na mukoma Blessing ndingafara mukaverenga tsamba yangu ndi mukoma Norman Chikware kuno ku Johannesburg ndichiti ndikwaisirewo mhuri yose yekwa Makarema makamera shamwari dzangu dzandakadzidza nadzo pabangwe primary kuchipinge uye pamaweza kumasvingo rovai basa varume musarega kuti zivisa chokwadi tichamira nemi kusvikira kukenani.
Magadi vashamarari vanoti pa news dzechokwadi ndinoti pamberi nebasa ndini Beven mupanganyemba ndinofarisawo hama dzangu dzose dzekwa mupanganyemba ndiri kuno kubuhera pazvembira secondary school.
Mumwe anoti hai Studio 7 team, ndinokudai mose basa muri kugona zvemhando yepamusoro, ndinoti rambai makadaro ndimhorosere vevagari vose vemukapfunde nevatendi vose veevangelical church muzimbabwe yose ndiobei mudengezerwa kuurungwe kukapfunde.
Vadzoka zvakare mukoma Donald vari kutivo chirongwa chewomen's round table choratidza kuti Studio 7 inokoshesawo madzimai nekuvapa mukana wekunzwikawo. Saka ndinoti sando kuna Marvelous na Praxidus ngavarambe vakadaro muresaiwo mhuri yangu yekwamamboma nehama dzose neshamwari. Ndini Donald Mamboma ku Rustenburg, South Africa.
Ndomboma ye Studio 7 mukoma Donald.
Vachigedze kunyora
vachititsigira. Mumwe anoti kutanga ndoda kutenda kwamuri ve Studio 7 ndichiti varume ende basa munogona pachena kwete kuhandirana kwe ZPF pamberi nechokwadi varume ndifarisirewo machinda angu anoti Patmo Bonda, Edson Mudavano, tichaona Chidamoto nemufundisi wangu Vanyoni. Ndini Obre Matutu ku South Africa Mpolokwane.
Mumwe anotiwo hey guys, ini ndinoitwa Goodman Mzimba ndiri ku South Africa Johannesburg. Mundifarisirewo mbuya vangu vari kuchipinge kuma plot ndatenda hangu.
Makadiko vashamarari, ini ndiri sabhuku kwagumunyu kugokwe nembudziya mubhuku rekwangavi. Nzara ndoyati purura apa hurumende yakangoti zii apa donje arina kubhadhara kumusangano tongodanwa pasina chinobuda todya vanhu here shuwa nyika yaparara.
Nyaya yenzara inenge iri kunetsa zvikuru Ijonga, asi vateereri tine urombo kuti nguva yedu ndo inodzoka yoita shanje. Nekudaro ngatisanganei zvakare patichaverenga dzimwe tsamba dzenyu mangwana. Tinoti rambai muchinyora pamwe nekushanyira Facebook page yedu yeVOA Shona. Vuma wasakara kubva kuna Oliver Tukumtukudzi nako kambo tabatasvika kumagumo echirongwa chedu sezvongo yediapera rakaita imbotarisa musoro inawo zvakare.
Munyori mukuru wesangano refootballers union of Zimbabwe vaPaul Gundane vashaya mukwekwe nhasi.
Hurumende inoparura homwe yemari yekubatsira vechidiki kutanga mabhizimisi.
Vakavanda voratidza kusatsigira nhengo yezano PF vaPhilip Chiyangwa avari kukwikwidza chigaro chemutungamiri weZifa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minisita zvakare mangwana anokuonika indini Jonga Kandemiri.
Neni wenyu Blessing Zulu asitora kuzivisai kuti nyaya yavachiyangwa tichakupai mangwana. Ndokusiyai maoko Marvelous Mutanganya uye na Chris Kandemiri.